Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzeduza nasi chitatu gumiguru 9 2019. Vana chiremba mubazi resejari pa University of Zimbabwe vanoramwa mabasa zvichitevera kukumbomiswa basa kwevamwe vavo Dr. Bothwell Mbuva Yesangano na Dr. David Chimuka. Vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kuti vasaende kumabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvose zviri kudiwa navana chiremba ava. Vanhu vakawanda votadza kurapwa muzvipatara zvehurumende sezvo muzvipatara izvi musina madhokotera ayo ari kuti ari kutadza kuenda kubasa nepamusoro pemari shoma dzaari kutambiriswa. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheCommunity Water Alliance of Zimbabwe chekuti kanzuru yeHarare nehurumende zvisungirwe kupa vagari vemuguta iri mvura yakachena nguva dzose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoenda kuUganda kunopembera kuwana kuzvitonga kwenyika iyi. Dare remakurukota rinotambira bhiri remutemo unobata nyaya dzekusora nekuchengetedza kodzero dzevanhu padandemutande. Zvizvarwa zvisiri zvemusouth Africa zvinoratidzira muCape Town zvichiti hazvisi kuwana rubatsiro kubva kubazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivetalk na8pm tiri kutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.